hazvishamisi kana kuti hapana zvamboshanduka kuti tione kuti tiri kuedza here kurwisana nenyaya dzeuori, asi kuti uori hutoendera mberi. Ndingangoti mavhiri aakubva pamotokari saka yango hayo njake njake chaiyo chaiyo.
Asika tinoona kuti muZimbabwe mune komisheni inorwisa uori, yeZimbabwe Anti Corruption Commission. Hainawo here zvairi kuita kuti inge ichideredza uori iwo?
Handiro boka rogari nganzi ringakwanise kushanda kuedza kupedza uori, asi kuti kune mapazi ehurumende akawanda, mapurisa, judiciary, iro reZimbabwe Anti Corruption Commission nemamwe mapato akazvimirira oga. Asi dambudziko ratinaro guru nderekuti hakuna yatioti muchirungu yapolitical wiri kuti tirwisane nenyaya dzeuori. Saka uori huri kutangira kumusoro, munongonzwawo nyaya dzinoverengwa mapepa, zvinobuda, zvinoitika mumigwagwa, muzvese izvi unozvibvunza wega kuti saka chokwadi pane munhu here ari kurwisana neuori, nekuti izvozvi izvi saka mumigwagwa umu kana kuonekwa kutomhorikari yakutosungwa chaiyo chaiyo, kana kuti dhiraivha choiswa pahendri yemukati kuti usafambi kana washayawo mari, zvireva kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka.
Mataurawo imi mapurisa pane vanokwanisa kunge vachibata nyaya dzeuori, asi tinoona kuti mugwaro irori reTransparency International mapurisa ari kutonongedzwawo pane vamwe vari kukonzera nyaya dzeuori. Zvinorevei izvi?
Ndozvatatika zvaizvaya kuti yangova njake njake. Mapato ese wayaya ari kuedza kurama achisveta veruzhinji reZimbabwe, nekuti muchirungu vanobvunza kuti hanzi who is going to police the police, kana vanosimirwa nemutemo kunge vachiona kuti huri haupo, kana ivo vatiwo pamberi pekuita huri hwacho, zvinoreva kuti hazvina zvisina kumira zvakanaka naka. Kwangu kutokurarama kwemunhu akatoshinga uye akasimba, isusu vatete achangosara kuzova kungofa chete. Nekuti mukaona izvozvi izvi kana kupanana kwematenda, kuita semu maraizinesi, hazvina kumira zvakanaka, hapana chakambomirira chimwe chakanaka baba.
Asi mungaona here hurumende ichitambirawo zvakabuda muongororo iyoyi?
Kazhinji kazhinji handisanamboona hurumende ichibvumawo kuti zvinenge zvabudiswa nemasangano akazvimirira oga vangade kudzidza pamusoro pazvo. Vanongoti vanhu ivava vanotumwa nevanhu vanenge vari kunze kwenyika, asi tichiona kuti masangano iwayaya ndiye munhu ari kutaura zvanenge aita tsvagurudzo yadzo. Ndo panorasika mukana manje pari kuti hurumende haidzidzi zvinobva kumasangano emuno muZimbabwe. Chavo chavanongofunga bedzi ndeuzvo kuti vanovapa mari ndo vari kuti vanyore zvakadaro.